vadzamara vanoti vakapambwa nevanhu vaifamba nemotokari avo vanonzi vakavavharidzira motokari yavo mumugwagwa vakaipfuura nepfuti. Vanoti vakarohwa zvakaomarara vakasiya vakandwa musango pedyo nekuLake Chivero kunze kweHarare. Mumwe wevaifamba navadzamara vanashe Benson Salani havasi kuzivikanwa kuti varipi zvichitevera chiitiko ichi. Vadzamara avo vave kurapwa pane chimwe chipatara muHarare vanoti kushungurudzwa kwavari kuitwa nehurumende hakusi kuzovadzosera kumashure.
Kuti chandaona vanga vane pfuti yese maAK7 chaizvo. Vamwe vacho vanga vatopfeka yunifom mapurisa vanga pa 2 then vabva vazouya kutora vari 3 vakapoenda futi vanhu vangomuvha chete vamwe vangobata foni yavo tokupfuura. Meanwhile vamwe vanga vari mune imwe mota munyaya nevanga vari mumota mangu mashure vazhinji vacho vanga vari hadhizi. So ndanibona chinzwa magunshots futi dzichirira akashaya kuti tichiuite ndipapa ndazobuda mumota vanga vandindinari pasi ndipana ndangomashure vanga vachishandisa mabaton stick nemusoro mandova nespike.
Mumwe wevanga vachitungamirira urongwa hwanhasi vasteni zvorwadza vati pasungwa vanhu vakawanda uye vasungwa ava vanosanganisira gweta rine mukurumbira Advocate Fadzai Mahere avo vanga vachitsigirawo kuratidzira uku padande mutande kana kuti paindaneti.
Right, urongwa hwanhasi hwanga hwakajeka asi taita dambudziko rekuti vanin'ina vedu mayouth edu atyisidzirwa. Tiri kutarisira kuti pane mumwe wedu anogona akaurayiwa nezuro because vanzi vakamutakura vachinomusiya pasafe place anga ari lifeless ende munhu iye haasi kuoneka. Anonzi Nash
mutungamiri webato repeople's democratic party vatendai biti avo vakundikana kuratidzira muHarare nhasi nepamusana pekusungwa kwanga kuchiitwa vanhu vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende zvinoitwa nehurumende isingakoshese zvido zvevanhu.
Section 58 yebumbiro remutemo redu rota rune kodzero yekudemonstrata bati chirumende chawisa mazitanga mazimotikari akatengwa kuIsrael ekudzvanyirira vanhu vemuZimbabwe.
Mapurisa amuka akazadza dhorobha rese uye aswera achingosunga vanhu vanga vachifungidzirwa kuti vari kuda kuratidzira pasi peurongwa hwanga huchidaidzwa kuti hashtag munhu wese murodhi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.